Vandava vakashaika manheru akura muchipatara chechiredzo General Hospital. Mutauri wemhuri yavandava vaSteven Goto vaudza Studio 7 kuti vandava vakashaya mushure mekunge vabatwa nechirwere
cheCOVID-19. Ndingati kushaisha kwaita mukoma wangu
kurwara kwenguva yakareba. Vakaenda kuchipatara nemusi weFriday, vaenda kuchipatara nemusi weFriday and then he tested positive for the virus. And then mabva vaita sekuquarantine yavo vachionekwa nana chiremba vari isolation. Then pakatanga dzava kuimba zvakanyanya ndopa vakatozotorwa kuti vaende vanoisiwa paoxygen nekuti kufema ndokwanga kwavakumira kuvashupa. Saka totombofunga kuti mazuva akuita nani ndopotongonzwa kuti vafundisana vari paoxygen kubasa. Saka iloso huru chaizvo kumhuri tiri kubatikana nokurwadziwa zvakanyanyisisisasisa. Hatisisina kila munhu anomira navanhu sezvavaita. Ngati handiunge kubatikana zvakanyanyisa.
Mutevedzeri wegurukota revashandi munyika uye vari seneta kwaGutu Valavu Momatuke vati bato ravo pamwe chete nenyika yarasikirwa negamba raida budiriro.
Tinoda kuzivisa mhuri yemasvingo nenyika yese kuti tarasikirwa naComrade Ndava. Comrade Ndava munhu akashandira musangano wedu weZANU PF kwenguva yakati kuti, akashanda nemaexecutive akasiyana-siyana, akaita member yeparliament kuchiredzi. Nhasi unouyu watisiya nenyaya dzedenda riri kungotenderera recovid. Comrade Ndava munhu unoyeukwa nemabasa akakosha akaita kubudikidza nebasa raakambopuwa rokuva member of parliament. Akaita maprojects akawanda wanda muconstituency yaaishandira.
Pagoto vati vachazivisa munguva inotevera kuti vandava vacharigwa riini. Mutauri wekomiti yeCOVID-19 mumasvingo varogers iri mai vati nekuwanda kuri kuita chirwere ichi vanhu vanokurudzirwa kugara mudzimba vachitevedzera mitemo yelockdown level 4.
Tiri kukurudzira vanhu kuti vagare mudzimba kuti vasabude panze vachingofamba-famba. Tiri kuramba tichingoendera mberi nekukurudzira kuti palockdown iyoyi yakaiswa nehurumende titeedzere zviga zvakaiswa izvozvo. Nyaya yekufamba-famba inotiita kuti tikaparadzire chirwere ichi. Tiri kuona kuti vanhu vakawanda vari kufa, vanhu vakawanda vari kubatwa nechirwere ichi. Ngatiedzei kurwa tiri pamwe chete. Saka tinoti isu pane zvakatakwa nehurume ngatipfeke mamasiki patinobuda kunze. Ngatimaintaine social distancing. Ngatizamei nepatinogona kugeza maoko nguva nenguva tichishandisa mvura nesipo kana kuti masanitizers.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza vatori venhau kuti bato ravo richazivisa munguva inotevera kuti vai regurukota redunhu remanikaland amai Ellen Gwarazimba pamwe nenhengo yavo yecentral committe vamoton Malianga avo vakashaya nezuro vacharigwa rini uye kupi. Mashoko atiri kutambira anotiwo mudzimai wevaimbo vegurukota muhofisi yemutevedzeri wemutungamiriri wenyika munguva yeutongi vamugabe vasylvester Nguni vashayawo nhasi nedenda recovid-19. Vanguni avakafirwa nevamai vavo nechirwere ichi apo chakapinda munyika gore rapera vati mudzimai wavo azorodzwa asi vanga vakabatikana kuti vataure zvakawanda. Ndakamira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.